Vakawanda vevanhu ava vanoti vaitarisira kuti zvinhu zvichanaka mushure mesarudzo sezvo vaivimbiswa mutambarakede nevatungamiri vemapato apo vaitsvaka rutsigiro munguva dzesarudzo. Asi vanoti upenyu hwakatonyanya kuvaomera mushure mesarudzo apo mitengo yezvinhu zvakawanda iri kukwira, izvo zviri kukonzerawo kuti mari dzekufambisa kuenda kumabasa dzikwire. Kudzingwa kwevanhu vanotengesa mumigwagwa kwakaita kuti vanhu vakawanda vashaye mari, sezvo vanhu vakawanda vainge vave kurarama nekutengesa. Amai Agatha Karonga vanogara mumusha unogara veruzhinji weGadzema. Amai Karonga vanoti upenyu hwaoma pari zvino kudarika sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoti zvinhu zvanyanya kuvaomera zvinosanganisira mitengo yezvekudya iri kukwira zuva rega rega uye kushayikwa kwemagetsi.
Upenyu wazotoomera nekuti kuenda kwemagetsi ezvinoizvi kwanyanya. Just after election inoika taitarisira kuti zvinhu zvichange zvakatinakira, but it's becoming very worse zvokuti unotoshaya chekubikisa. Gasi racho rakabva rakwirawo, uye nyaya yekuti chekubika chacho pane pasina. You spend the whole day uchitsvaga zvinhu zvakaita semafuta, shuga kana cooking oil kana flour chaiyo kuti ubikire vana chimodho, pane pasina. Saka upenyu hwekutiomera. Dini magetsi acho kune kusina mvura, ukatadza kumuka kuma 4 unoona yaenda. Saka upenyu hwatiri kurarama hwakaoma munhu chinhuya.
Izvi zvinotsigirwa naamai Fungai Tembo avanoti upenyu hwave kurwadza sezvo zvekudya zvave kudhura uye kushayikwa kwemvura nemagetsi kwakanyanya mushure mesarudzo.
After election wakaoma ende uri kurwadza, kuenda kwemagetsi, kushayikwa kwemvura, shuga chaiyo mashopa hamuna, kushayika kwezvinwiwa ndozvinhu zvanyanya kutiomera. Ende zvinhu zvadhura, chikafu chadhura.
Mumwe mugari wekukariba vamofati pedzisai vanoti havachakwanisa kudya kwemasikati vari kubasa sezvo vave kubhadhara mari yakawanda yekuenda kubasa.
Wakatimora mhani watoshaya lanjini kwamazuva matatu ese. Kundaitenga mabhanzi zvenayo.
Amai Tembo vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hapana zvavari kutaura pamusoro pekukwidzwa kwemitengo, izvo vanoti vanokundwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vaidzikisa mitengo.
Nguva yeMnangagwa yakaoma. Hamugati vaiti kana zvinhu zvikakwira vakangotaura kuti chingwa mangwana kuseni kuti chitenga nedhora chaitengeka nedhora.
Vapedzisai vanoti havatarisire kuti zvinhu zviome kudarika zvakamboitika muna 2008 apo munyika maishayikwa zvinhu zvekudya, izvo zvairatidzwa nekuonda kwevanhu.
Iwe hapana munhu akaonda izvinhu isu 2008 taipfeka masaizi 5 takapedzisira topfeka masaizi 28 yomwana wechikoro. Bhandi richitenderera kutendera kudza kudai kuisa chimwise kudai kutenderera ruviri. Sajerere iwe imwe vanhu vakaonda vaya, isu vapfupi taiva tareba vakareba mhenu kuti vavavasichi.
VaMnangagwa vakabuda pachena vachiti zvinhu zvichatiomei munyika zvisati zvanaka sezvo vari kuedza nepose pavanogona napo kugadzirisa upfumi hwenyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka pasi pehurumende yavaMnangagwa iri kuramba ichiita shoma sezvo vanhu vave kuswera vachimhanya muzvitoro vachitsvaka zvinhu zvakaita sechingwa, shuga, mafuta pamwe nezvinwiwa uye kushayikwa kwemagetsi nemvura kwenguva dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.